manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo ye MDC inomirira Midlands South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Letitia Mteliso naCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yokurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshea Maviki namuzvare Rumbidzai Waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kwetari rekumirira vachimina namuzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplenenza vanhu vakanga vapinda murengi yepakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo ndivo vaitofaranga vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare ya My Beauty Duve vabvunzawo muchichisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. Vadavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umbo unobva kumadhokotera unoratidza kuti vamoyo vakarohwa sezvo vari kutaura vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa rawo nemazvo.
Munhu wese anekodzero yekutiitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvei. Saka ndochanga tiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofanira kuitwa mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare mutokisi vamwe vachibudiswa.
Gweta riri kumirira vamachaingira vaShepherd Mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dii raakarerekera. Vati pavakamhangarira vamoyo kumapurisa vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei. Mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo. Vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu. Izvo zvikaitika zvivhiringe chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Bodi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajarini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda asi izvo hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina chapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vakati makambani yemunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials, ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndio kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion. Saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iendoko?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikages anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabhanki nevanhu vanoita zvemining, ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. asi takafanira kupata nura iyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa.
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo. Iwo mashoma angave aripo. Atakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira nehuwandu.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani United Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya dzichiti hazvibatsiri kuti vaMnangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva baba vanga aende kunzari nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru uyu denu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasociety organizations, achigara pasi nepolitiki kuti aiwa kazvinhu zvashata hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika. Saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvavakapinda muhotongi vaMnangagwa vafamba munyika dzakawanda tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni mabhiriyoni akawanda zvizvikuru nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti chaivo shoroma yekunigeria vatovapo, asi hapana chinhu chiri kubuda nokuti nyaya iripo ndekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment. Saka mafambiro avaiita mwedzi minomwe yadarikai sei pasina chinhu chachinja, zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama ngakuinde makurukuta anofambirana nezvebusiness kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kune homwe dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunza mbudzo wakanaka chaizvo mukoma, nokuti kana homwe yenyika kana budget yenyika ichigadziridzwa pane duya rimwe chete retreasury, asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe kedura rakanangana nehomwe yapresident office of the president haitawo kuri kuti yakamira sei, haina auditing mari dzacho hadzizikamwi.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura, asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchitiko ichi kuti change chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu amai Jennifer Savage vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachamutanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa 22 ndira vati hofisi inotorwa mavisa icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocratic Party panyaya yekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico mumwe mugari weMuharare amai Anita Gonzo vauza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Dadhonirwe weAmerica yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndinova dzidzo dzinondisapota. Iye zvino zvinatomerwa ndina kana chekubata nekuti hawasikwana mari. Iwo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapazi akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yavapa bhajeti ravo. America inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi
zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu uyezve nekutsigira vana vemuZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati America inyika yakakosha chose uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa 25% yachona yakavharwa panosanganisirawo maembassy. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica kana kuti vangangoda kunge vachifamba kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embassy yakavhara.
America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo vaMartin Fayulu vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu 56 nechimwe kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu hwakaburitswa nekereke yeCatholic Church iyo yakatumira vanhu vanodarika 40 ezvuru kunoongorora sarudzo iyi munyika yose. bepanau re New York Times rinoti sangano rematikitiva emu America re Federal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika va Donald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru we FBI va James Comey FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana va Trump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. VaMakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu VaMakusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru murewa.
VaMakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekuvhakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Ine hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwazisai nemutupo wenyu chaizvo, kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe, pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha, zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotaurawo nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike, VaMakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa ko mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuzvikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weshona kana indevele kana ikalanga kana chimanyika hachitaurwi kuchikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri, kuti vanotaura chekumusha kwavo otaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekutinyato semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanesa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinge tichitaura nevana tichivadzidzisa mtauro yedu. Nyango zazo zvizvinhu zvakaoma zvinoitika nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisa wane kuti vana wavo vane unonzi vachitaura mutauro wavo asi vanotaurawo zvakare chino.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingangotaura chichiramba kutambirwa nevamwe asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu haachagona mutauro wake. Izvi zvamungavataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo kwatinenge tiri umu, but ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko, iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Izvi dzimwe nyika tovataita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu haachagona shona, saka chirungu munhu akuziva zvaari kuita. Asi chatinenge tira kurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatarza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo zvinoreva kuti isu kwatakabva yatinoti history iri kuenda ichidzimika mbishana mbishana, zvekuti pavanozoitawo vana vavo vana vavo vanenge vasatomboziziva kuti ndivanani. Munoziva muno muAmerica muno tinosangana nevaya vakatorwa vari maslaves vari nhapwa vakaunzwa kuno vakakurira muno vakaitwa zvavakaitwa zvokuti haachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani, ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura tiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty, ndiri demhe mukatuma, handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu, but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana na Zimbabwe kuti tinonyatsonzivawo tsika dzevanhu dzevanhu vatema nekuti tivanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka zvinowandiremera zvinondibaya pahana pandinotamba vana pfungwa dzotenderera risotiyoyerera zvinondibaya pahana pandinotamba vana tarisi zvimwe ichatikambirozi ichatimura ngozi ichandiwandiranyasa aiwandatikwa koni zvikatikangirozi zvikatimura ngozi zvikandiwandiranyasa aiwandatikwa koni ndatenderera osikiti ndafamba mamaera ndateketera ndasvika kunyange panoyera zvenyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda vasunungure muuranda kuona vodiza musha sande musangwanza kuna kumiri kufa kumira musango here senge vasina musha tarisi zvimwe ichatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwandiranyasa aiwandatikwa koni namo yangu ndeyekubereka vana vandisisaone vangovapararira nenyika hanzi yatingazvigone ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe.
Sezvo nguva yedu yapera, misoro yenhau dzedu dzanhasi Nengo ye MDC inomirira Midlands South vomiswa pamberi pedare kuBeru vachipomerwa mosva yokurova munhu. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 12 kuzivandlela 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthethwandaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivin Industries ithi ayisavuli ifekithali ngoba ingela mali yakwamanye amazwe eyokuqhuba nomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi sibalala asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe se-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende eMelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Ukuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills afanele umele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengathulanga i-pay yabo.
Lethe indlebe sizaxoxa lentathela izindaba yethu uEzra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarberfield okweqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga letale lePhalamende eleChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatshalwa abatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthethwandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla lezanu PF athi abakade bebangela ingxabangxoza erengeni yeKhuzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yecouncil befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lifika siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Olivin Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingela mali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokho kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakoBulawayo eleHead and Sly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngocweleyo ekobulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisenza ama renovations. Sathi siphenduka umhla ka 21 November. Sathola lapha vele kungela lutho oliyenzakalayo. Sazama ubabuzi akula lo mpendulo esitholayo. Sasidempasha sasizijezi lapha ku company. Impasha lesayiwela sasikhangela. Sathola impasha lezana zingekho kungela lutho. Thina sesicela uhulumende akhangela abantu ama businessmen nabo nalawa ukuthi open for the businesses ekhona isblogani sika uhulumende sokuthi sesivalele indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala lapha silabantwana abafika 63 ama workers akhona 63 bonke lawa segrounded abasela lapho into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi.
Abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzile kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvuka babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseneminyaka engamashumi amane esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacathelana labo.
Babuya bona basicele ukuthi ngano kungesihambe kuliyo for 2 weeks. That was October, November, that was 5 months, 2 weeks out. So we have to return to one. I still don't know what to do. I'm going to November. Which is a way adequate M17 savings. We are going to offer the impact of the language. In my case, I could for 2 weeks. Never things to do, but the best part of the
Umnumzana Felix Mkala, oseneminyaka engamashumi amabili lambili esebenza kuleli vinkili, wetheze umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo ayelayo eHarare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopha iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yipi thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama 2 weeks savumelana. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekile ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha. Behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Selokhu sigada uphela siyasithwena sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo. Omunye nangumbeze umbuye laye lapha ngoba nisakwazi u-afford ukubhadala osisendlini. So kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucaceli.
Omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Tendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika, i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama Republicans lingavumelani leliphikisayo lama Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene emahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe ngungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba kuchera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singathekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe nenkulumo le-America kumbe bebe esingathi engagement abafuna ukuhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningezo ukuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Sizabona ukuthi ukuvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi kumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kule viki ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga ukuthola sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esikuwo. Even lena singeni ulufi yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hei kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esine isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifiweli kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama-uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, lemisebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba nezulu lakho lakalicaci lokuklina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something, imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hhayi, okwendlala lo nyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanya zani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
uhulumende kumbe ukhanya ngani la uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanyamazi engxenye nxa kumbe ngawe uyahamba kwamanyamazi engxenye nga siyathola uncedo but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo ngabaye ezikolo asilamali asikwazi lokuthi sibambeni sithini u2019 lo singamphutha nzima kungayala kunje so mina bezithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kacha engxebe kungaba lotshintsho
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Nare owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani sincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani koku senzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele ukarise kubi mubi sibili ukuthi ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokho. Vele lo kwabona lapho umuntu esanda ukuqala umsebenzi ahle angenaye ku live. Alokho vele akwenzakala lokho kuhle ukuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo kuhle ukuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho kwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli inengi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMawane ngiAdnube
Namlela mshweshwe
Namlela nampa bafubembula
Namlela ntwandwe
Namlela
Namlela ntwandwe
Namlela
Namlela mshweshwe
Namlela nampa bafubembula
Guka Ngesilichiye kancinyane ezandleni za Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye, ungasitshela baba ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya ezombusazwe, kungaba liqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lo, bangikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuli into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende, kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi, kuningi. Ithi ngimemba yepolitiki and njalo ngiyasebenza full time party akulanto esifana.
Ya abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke leqembu?
Ye inhliziyo yami yokuyikhonapho into nje kwesikhathi angithi ngokushweka umungakho uyaphathisa umungelakho awuphathisi. Ngiyazuza ngingaphathisa
nxaantu
yenza ukuthi ngingaphathisi.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni emathebheleland, ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Siyasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungaba liqiniso yini lo?
Hhayi, abantu abafanani, bakhona abangamavila bakhona abakhuthezeni, kuthi ngekuba kulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mdini. Hhayi, kuyawukuya ngike ngithi ukuthi ngiqiniswe lena.
Nxa sikhangele kwezenotho yelizwe okakathesi, asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi njengoba siyaxoxa siyaxoxa siyikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenzeke yenzani. Asiko ukuthi leyo nto ekuthi kuba ngabo izinsuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni nokuthi kwenza njani izinsuku zonke.
Kungaba kuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe. Kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono, zithuthuka. Kuliqiniso yini?
Siyabona abantu balombono othiyeneyo. Kwezinye indawo kungaba liqiniso, kwezinye indawo kungathi liqiniso. Kodwa ke into engiyaziyo nje mina angikhona ukukhetha nalokho kusobala. Kodwa uma kukhona kuba ngezigabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize. Kodwa ngake ngithi ukuthi ukuthi kuphela labanye abakwamanye amaprovinsi laba bayakhala bathi bona yathi azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo. So kuyawo umbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku PF Zabu. Wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF? Ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Apho kunikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-election. Uma abantu bengawukhethanga kuba nzima ukuthi uthole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asisho nto ongayisebenzi omunye kuko.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, ngiyazivalelisa lonke. Ngifisela umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yemi phambili. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibonge.
Okay.
Lo ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilali.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Sixoxa nonkosikazi Lillian Timbias, usenator wenkabazwe eMidlands, engowebandla le-MDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Hayi, elinashwa ngifuna ukukutshela iqiniso. Abantu bakithi sebekhathele. If you will, ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane. Bahlala elayinini 4 days, 5 days. Kungela ngitho ukuthi fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereseni ukuthi nge uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. I see your fuel yodwa bakithi. Isikolo khathesi sezidula. Sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitho ulamanga. Ngokuthi khonapha nje bekhampena. Bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo. Mahala be according to the constitution. Kodwa konke lokhu yavutha bani bakithi. Esibhedleleni akulamuthi, akulalutho. Khathesi kulomunye umama one cancer engimaziyo. Uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru. Uhambe egweru waphendula. Khathesi ulele. Umntana wangkhona ke ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyanu avocado pay. Even ama-doctors noma bengaposa ukuthi abahabuyele emsebenzini. Ngawuhola $600. Kufanele udivide i-$600 by 3. Kanti kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200. Kanti ama-doctors wakhola maybe 3, almost 400. Ama-teacher same thing 300 or so. And I fool me, you just swipe that money. It transport iyakhwela. Ah, yelina. Ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe eParliament because mina ngingu-chief whip foot eParliament. So sibiziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani.
manje ke laba basemakhaya imfundo iyadula idola imali esikhamela angikwazi ukuthi ngiyigcine nini ngokuthi ecocationary babe bethatha bethatha noma ungathumela lo 2% yonesi abantu emakhaya sebekhathele sesikhathele
sibonile ibandla lakho le MDC lichothoza okwenzakala elizweni libona ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akuchoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetulo asilele lentengo yempahla ikhwela
ngikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshe anti ibe nabanye abantu abazena abantu ngokuthi i-problem ekho every government parasitical every institution is being led by a cartel upresident wangikhona laye unezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli mina ngibona ngani yiproblem esilayo sibili 2007-2008 hayi sidlula le
abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto mede Mozambique South Africa Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa lake libone phela kuma WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi sure enge udoctor ebuye udoctor engabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokuza umuthi lo afuna iUS wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs isihlahla zona njani sizinatha kudala sasethi ubuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele so izinto azimanga kuhle sibili shwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili engasingangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shiwe imbiza asiyazi nje lokupheka la
leyo balaleli bengxoxo lo nkosikazi Lillian Tinvius usenetaw wenkabazwe eMidland engowebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha yebo-ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni ye-Barberfield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Platinum leqembu le-South Africa i-Orlando Pirates kuncintiswano wenkezo ye-CAF Champions League umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0 intatheli zindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni siyakwamukela ecingweni Ezra
ngiyabonga sithandekile uthona njani
hayi ke sithonile ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutsheki lobhanqa nje 0-0
umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi abantu bazile besuka ke ezishabane ukanti abanye bazile suka ke South Africa ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa i-Barberfield Stadium ungakhohlaleli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white ngakho-ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi kuzanqoba-ke i-Orlando Pirates abanye besikuzanqoba i-Platinum ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona obungani-ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukuthi kwenzakalani urefri-ke waserwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya
ehe kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
usikafa weqembu le le platinum bezama kakhulu lalo mfana othwa ngumkhokheli imoyo uzamile kuba afana beqembu le platinum kanti kuxolani begqoke ijezi number 20 ke we Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhora amaningi ukuthi angafike egidini lakho ngakho ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu ke i-Africa ibiza nqoba kodwa kwehlulile ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlala ke badlala kudala labaqeqeshi amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bebekhona kwaba yinkululeko
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa azakhuluma athi abonga abantu kubana ke baziphathe kakhulu ubeleku kodwa nje umuntu oyedwa kwajikideleke tshaya-ke ulokuthiwa ngu-lineman kodwa-ke hhayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilaba nabantu abatshengisele uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo-ke i-0 ka-0 bayibonekwe ifanele phakathi kwamaqembu amabili
siyabonga-ke ezwa Chisa Sibanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington